Mutongi wedare re High Court, Justice Martin Makonese, vapa mutongo wezvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi, chaitwa neGweta vaNgobile Stole, chekuti mapurisa aunze vamucheyiwa kudare. Vamucheyiwa, muzukuru wemutapi wenhau, Mududuzi Matutu, uyo ari kudiwa nemapurisa. Vastole watu waita chikumbiro ichi nekutuwa mcheiwa vasi kuzivikanwa kwa vari kuvamusi wavaka sungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dza Matutu. Vastole watu dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application ye habeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaunze munhu kukoti tiruziziva kuti munhu uyu akasungwa musi 29 Manero, kuvaipa apu paka sunga, ahachiku zikano kutari kupi. Na hizo tazoe nda kudare huru ku High Court. Kuti rikompele mapurisa kuti ngaunze munhu ku court. Application yacho ya grantiwa.
Matutu, uyanoe mpepe tuwebeba na urepada ndi mtande, rinonze Zim Live, ari kupomerwa moso ye kukurudzira mirijonga. Studio 7 ainokwanisa kutaura na Matutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakange rakarongwa kuratidzira munyika mose. Vahlatshwayo vatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Kuchiredzi Honorable Mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo Kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumashure and west Kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama. Tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa. Tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama.
Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhangara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva patazovabata vati vange vasisiri pabasa. Mune imwewo nyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa uye angozvidoma nezita rekuti amai Tanaka ati akwanisa kuuya kubasa pasina kunetseka.
Nasi tafamba zvakanaka, hatina mapurisa ari muhamu murodhi ari kufunza tsamba but hatinamboita problem now. Kushanda, ya, tiri kushanda hedu zvakanaka, hatina but hamuna vanhu mutauni.
Mumwe wemugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroadblock mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha.
Transport yanga isi kunetsa ayo but mapurisa ndianga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafamba muzvakanaka. Vanhu vanga vasimo mutaun makuseni vanga vari vashoma asi izvezvi hazvanani vanhu vati wandei mutaun. Tiri kukwanisa kushanda mbija nambija.
Sangano re-31st July Movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.